taka mira taka daish pana minister ve ministry yedu yevanukadzi kouya ma gender commission yedu yakamirira hurumende tozoti kuna mai mtsvangwa mubati wechigaro we women's parliamentary caucus koita ini ndiri mutevedzeri wemubati wechigaro takamirira MDCT mai mtsvangwa vane vanoteerera vese vari kubva kusana vanoti mai mangwendi mai mahoka mai nyampinga kozoti ku MDCN yekwava Welsh Mencube vakamirirwa namai Kumalo Tonakala Mahlamu.
Pane zvisungo zvamungade kuona zvichibuda here zvinozonobatsirawo madzimai ekuZimbabwe?
Tine constitution yatakaita muna 2013 asi munozoona zvakare kuti pane mitemo yakasaririra inoita kuti zvimwe zvinhu hazvizokwanisa kubudirira. Tingabata mutemo unobata zvamabasa, mutemo unoda kuti uchigadziriswa ubatane pamwe chete neconstitution. Mozoita mitemo inobata vana nokuti pane mudzimai pane mwana, inofanirwa kuti inhongwe ichikandwa ibate uite mutemo mumwe chete, usati apa pane chidimbu apa pane chidimbu. Saka ndingangoti mitemo yese ine chokuita navanhukadzi inofanirwa kunge iri pamwe chete igopinda muconstitution, nekuti constitution kana isina kubata mutemo iwoyo munowanika zvakare kodzero dzevanhukadzi dzichiwanikwa dziri pasina kunyatsomira zvakanaka. Saka takadzidza kuti constitution yedu inoda kuti mitemo yese igadziriswe inova inobatwa iri kunze kweconstitution.
Pane zvamungade kuona zvichibuda here pamusangano uyu zvamuchanopa kurowa madzimai vakasara kuZimbabwe?
Hongu zvakanyanyisa ndingangoti kutaurirwa hunyimo nekuda kwekuti takava nekuona kuti kunokwanisa kuti vanhu vakwanise kuwana mvura dzekunwa kana vanhu vakashanda pamwe chete vachiita tsvagurudzo dzekuti mvura yakakwana ingawanike sei, uyezo kuchengetedza nekuwana madiridziro ekuti vanhu vakwanise kudiridza ingava murivo angava maruva, zvakare vanhu vachizokwanisa kutengesa mirivo iyo. Inova mabasa anobatsira kutsumudzira maoko. Iye chechipiri chakanyanyondibata inyaya dzatakanga tichangobva kutaura kuparlamendi yekuZimbabwe, nyaya dzekushungurudzwa inonzi domestic violence kana kuti violence against women. Takanga tichifunga kuti pamwe dzinoitika kwedu chete, asi dzinoitika kwese jekerere. Kushungurudzwa, kurohwa, kutukwa, pondwa kwemavanhukadzi kuri nyika dzese, saka inyaya itori mudariro.